Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 3 mbudzi November 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inowedzerazve nemasvondo maviri mitemo yekurwisana nekupararira kwedenda reCOVID-19 kana kuti lockdown. Vagari vemamutare vonyunyuta nekutadza basa kwekanzuro yavo. Bato reAfrican National Congress rekuSouth Africa rinonzi harisi kuita zvakanaka musarudzo dzemaminisiparati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti mitemo yekurwisana nekupararira kwedenda reCOVID-19 kana kuti lockdown icharamba iripo kwemamwezve masvondo maviri. Mugwaro ravo kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika varizve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati kuwedzerwa kwemasvondo maviri aya kwaitwa apo nyika yave kuona kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi. Sichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi masere yavatatu 4683. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi matatu nezvitatu zvine makumi mana nevanomwe 133,047. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvishanu zvine mazana matanhatu ane gumi nevaviri 3,325,612. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane gumi nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 2,610,796. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Guta reMutare iro rakatarisana nekushomeka kwemari riri kukwanisa chete kuwana mari inosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kubva kuvagari semari yemitiro mwedzi wega wega. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvemari mukanzuri yeguta reMutare vaBlessing Chafesuka vaudza Studio 7 nhasi nezvemamiriro akaita bhajeti yavo kumucheto wemisangano yavari kuita nevagari panyaya yebhajeti.
Tatuti padhora rega rega ratinobhila ka maresidents vari kukwanisa kubhadhara average ye60 cents to 65 cents, saka kunozosara 35 cents isina kubhadharwa, so ndo yakuramba ichiwedzera kumadhata zedu. Saka pari zvino vanhu vari kuowa kanzu 1 billion yezvikwereti zvisina kubhadharwa kanzu. So ndikangoti ndo mamiriro akaita macollection level ino. Maprojects atiriku angatichiripota kuti atakaachivhaya akatobva kuvanhu vatiikuti dambudziko rotika ndorekuti when you ask for submissions everyone is their suggestion and at the end of the day kanzu haizokwanise kuprovide for everything. So kana tichitenga grade, grade rakatobva kwa kuma residence kuti musarame mje haya tenga ema grade.
Vamwe vagari vakaita sa Reverend Abbe Waziwei vanoti misangano yekanzuru nezvebudget haina zvainobatsira.
Chitarisa budget proposals consultation story dzitwa necouncil. Hatona chiri chinhu chakanaka subject kuti vazogona here kutora zvese zvabva kune vanhu vachizorisa budget vachinzwawo maconcerns ari kurizwa ari kusimbwa nevanhu kuti dai zvinhu zvaenda zvakadai nekuda kwekuti vanhu vane zvinyunyuto zvakawanda kubva kumashure kune experience yavana yekuti vanombouya voconsulta vanhu asi pakuzoimplementa apa hazvioneki uyezve kana vatora mari dzevanhu kubva kumamari dzemitero vanofanira kuzoonekawo zvakare masefisis avo achioneka achipinda kune vanhu kuti safes delivery kune munhu ari kubhadhara mutero wekanzuru iri kuoneka marara anotakurwa nenguva mvura dzaputika dzogadzirwa nenguva siweji ikaputika vanogadzirwa nenguva uyezve migwagwa ichigadzirwa kutiya kuti vanhu vagare zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwa neumwe mugari wekusakubva vatapiwa gombakomba.
Vayapedza kudaro tikutaura kuti kanzuru inobva yauyazve zvakare mucommunity yoti sports oval inofanira kunge iri recreation chenda chitambiwa bhora wamusika sei iwo yanga iri supposed kuti vana vatambe basketball vatambe soka vatambe nhabvu havachatambi wanzi wamusika same nekudanga mvurawo havasi kutsvaga nzvimbo dzavo dzekuti vanhu varamba vachidini vachigara munharaunda wavo zvakanaka vachivabvisa muzvinhu zvakaipa kana zvakaita kunge crime nemadrugs. Saka inindoona sekunge kuti kanzo ine zvirongwa zvayo zvinosuta iwo sezvatotaura kuti mari dzavo dzinongoti hadzikwani hadzikwani asi iwo dzavo dzinokwana vakanzi kuda meeting wenokariba mari vanotora vachienda kukariba intende kuti vatume 1 representative vanosimuka iri kanzo yese mari inovakwanira kuvaitira izvozvo asi tikavati tigadzirewo rodhi munharaunda havagadziri.
Muzvare Harriet Simango mugari wemumusha wechikanga vatiwo misangano iyi kungopedza nguva.
Budget consultative meetings tinodziita kuti dzitibatsire asi isusu kuti tizoone pundutso yazvo kana kuti betsero yazvo hatinyatsi kuzviona ngekuti apo kamwe chete patinouya kubudget tichitaurawo zvatinoda isusu hatizozvioni zvichiitika uyezve pane manyorere avanoita mapepa avanopa vagari kana vauya maringe nebhajeti rakaitika gore rapera plus pamwe pacho mune musi tozviziva hamuzivi kuti zvinofamba sei zvakafambiswa sei izvozvo tine kunyunyuta kwakanoti kurei napo sevagari uyezve taikumbirawo kuti pavanenge vari kunyora zvinhu zvavo pachatbod ravakagadzira ngavatiisirewo mutauro watinokwanisa ngekuti isu
vagari vemamutare vane chikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora emuzimbabwe kukanzuru icho chiri kuramba chichiwedzera nguva nenguva zvotadzisa kanzuru kuita mamwe mabasa ayo nemazvo. Zvakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Vachangosarudzwa kuti vave mutungamiri webato reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangiliswe Nkomo vanoti bato ravo rakatarisana nezvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika chikuru chazvo chiri chokubatanidza vanhu munyika. VaNkomo vakasarudzwa kuva mutungamiri weZAPU pakupera kwesvondo rapfuura. Vamwe vaikwikwidza musarudzo iyi vakaenda kumatare edzimosva vachiti zvinhu musarudzo iyi zvakange zvisina kufambiswa zvakanaka asi dare redzimosva rakarasa chichemo ichi richiti panga pasina umbowo. VaNkomo vanoti vanhu vose mubato ravo vabatana mukusimudzira bato iri kuti rikwikwidze nekukunda musarudzo dza 2023.
Munoziva kuti chii vawandi? Bato reZAPU harisi bato reopposition. Bato reZAPU iOriginal Party ndiyo yakatanga zvinhu zvokurwira nyika zvokusunungura vanhu. Saka harisi opposition party. Opposition party ipati iya yakatiza vanhu na 1963 kuita zvimwe zvavo kusaiti. Saka bato reZAPU iri rinofanirwa kuita kuenda kuvanhu. Toda kutora bato iri riende kuvanhu kuvaridzi varo kuti varimutsidzire rikwire riite bato rakakura munyika. Bato richabatidzana vanhu unity. Bato richaunza runyararo. Bato richaunza hope to the people. So that's what we are all about. We want to bring Bato back to its original glory and better. want to build it into the highest levels possible.
Chinangwa chenyu chikuru chamunoda kukurumidza kugadzirisa ndechipi vankomo?
Chinangwa chedu chikuru ndechekuti chititore bato rezapu tiende naro kuvanhu varidzi varo nzvimbo zvese zvenyika, tichivakurudzira kuti ngavadzokere kubato ravo rekudhara, bato rana baba vavo nevana sekuru vavo nana mai nana mbuya vavo, vese vanhu vezimbabwe vadzokere ku bato ravo, ndiro original party, kuti vagadzire party ravo risimbe, risimbisise kuti vakwanise kuti vagadzire zvinhu zviri munyika zvakakanganiseka nenyaya yekuti utongi uriko havana ndava nevanhu.
Sarudzo dzisati dzaitwa, takanzwa kuti kune vamwe mubato renyu vakange vasina kufara nemarongero akaitwa sarudzo, vachiti vari kuenda kumatare edzimusha. Pane vachiri kusafara nekusarudzwa kwamakaitwa here?
Ndakasarudzwa nevanhu kubranch yangu yekumapisa uko kuti ndikwikwidze kuningi chigaro cheutongi presidents wezapo. Ndikabva ikoko tikaenda kuconference yedu yekumateverezen south. Vanhu vakandichuza ndikawina nedenslide kuti ndikwikwidze chigaro chapresident. Saka vanhu ava vanga vangunzwa shungu kuti ndakaita zvakanaka ku conference, so they decided to wait until the last minute kuti vati inini handei qualify kupinda mucongress. Hongo vakaenda kukoti zvavo asi nyaya yacho yakakandwa panze na judge kuchinzi hakuna mapoints akasimba munyaya yacho. Saka ndakazopinda makwikwi iyawo congress after coming to court. Vanhu vakafara stereki tichipinda muholu tichibva kukoti, vanhu vakaratidza kufara stereki kuti nyaya yapera, ndadzokera kuti ndizokwikwidza chigaro ichocho. Saka aiwa, yanga iri meta diki stereki yekuti haina kupedza nguva yekoti, nekuti vanga vaendesa kumadare nyaya isina kukwana, nyaya isina foundation. Saka aiwa, tinofara kuti vanhu havana kuzoita zvinhu zvisina kunaka mucongress. Congress yakafamba zvakanaka stereki.
Kana varipo muchaita sei navo?
Zapu ndeye munhu wese, tinoda munhu wese muzapu, atidzinge munhu. Kune vanhu vasingafare nekuti ndakawina, asi I think they will come around, vachauya. You know kuti towards elections kune kusinganzwanani muvanhu, nekuti vanhu vanenge vakacreata macamps kuti ini ndinovhotera ani, umwe chiti ndinovhotera ani. Asi masarudzo akapera ka, vanhu vanofanirwa kuuya together in unity kuti vaite basa vakabatana. Saka hai, as days go by, vanhu vari kuuya, they are accepting the reality kuti nyaya yema elections yakafamba sei. So haiwa, tiri kukurudzira vanhu vese kuti ngavagare mubato, tivumbe bato rakasimba kuti tikwanise kuwina maelections a2023.
Avo vange vari mutungamiri webato reZimbabwe African People's Union vaSivangiliswe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Komishini yemuSouth Africa inoona nezvesarudzo yeIndependent Electoral Commission yakazivisa kuti mavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana 55% akanga averengwa panguva dza9 o'clock manheru nezuro, ichiti yaitarisira kuverenga mavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana 90% manheru ane zuro, zvimwe zvikamu gumi kubva muzana 10% zvichizopera kuverengwa nhasi chitatu. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato riri kutonga reAfrican National Congress harisi kuita zvakanaka musarudzo dzevamiriri vemumamunisipariti emuSouth Africa. ANC yakazivisa kuti haisi kuzomanyira kuita mubatanidzwa wekutonga nemamwe mapato. tabata vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti vatiudze zviri kuitika musarudzo idzi.
Sarudzo dzakafamba zvakanaka muSouth Africa, zvimhinga mipinyi zvakawanikwa hazvisi zvihombe hombe ndezvimwe zviya zvekuti vanhu vanogona kungotambirawo tayo paitika chinhu chikuru chakaita sesarudzo. Apangashaye chino nechocho chinogona kushorwa. Asi nyaya hombe hombe iri kunetsa vanhu ndekuti vanhu havana kunyatsobuda zvakanaka kuti vaende vanovhota. Yainonzi pachirungu vota turnout haina kunyatsobuda yakakwirira sezvanga zvichitarisirwa nevanhu vazhinji. Kutaurika kuri kuitika ndekwekuti vota turnout yemusouth Africa pamalocal government elections achangopfuura inenge iri kusvika pa47%, zvichienzaniswa nezvakaitika 2016 kuti pakavhota 57% of mavoters aikwanisa kuvhota. Kudzikira kwemanumbers uku inyaya isiri kunyanya kufadza, asi pane zvikonzero zviri kutaurwa kunzi nemhaka yevanhu asina kunyanya kuenda kunovhota.
Zvimwe zvezvikonzero izvi ndezvipi nai Professor Mukonza?
Zvimwe zvacho ndezvekuti vanhu vari kushaya ruvimbo neizvi zvematongerwo enyika kuti ndizvo zvingavapa pundutso muupenyu hwavo. Vamwe vanotaura nyaya dzekuti pane zvakawanda zvavasiri kuwana zvavanofunga kuti vangadai vachiwana nekuda kwehurumende, zvakaita sekuwanikwa kwemvura, kuwanikwa kwemagetsi. Vamwe vechikunyanyanya vechidiki nekuti ndokuri kunzi kune vanhu vakawanda vasina kuenda kunovhota vanga vachifanira kunovhota. Vechidiki vari kuti hakuna mabasa. Saka inyaya dzaita kuti vanhu vashaye simba rekuti vaende vanovhota, zvichizokonzera kuti vota turnout idzikire sekudzika kwayaita.
Vavhota vavhota sei? Vanhu vari kuratidza kuti vanodei?
Tichitarisawo panyaya yekuti vanhu vavhota sei, tiri kuona bato reANC riri iro riri kutungamira zvanga zvichitarisirwazvo. Asi chanetsa ndechekuti ANC haisati yadarika pamavhots averengwa, haisati yadarika 50% yemavhots, ina kuwana 50% yemavhots. Iri kuteerwa neDA, ichiteerwa neEFF.
Parutsigiro iro bato reANC rakamira sei, Professor?
Bato reANC rinenge risiri kunyatsoita zvakanaka kumaguta makuru aya anonzi mametro. South Africa ine mametro anoita 8. Saka bato reANC riri kunzi pari zvino rakakunda kumametro maviri bedzi, rakafanana neBuffalo City neMangaung. Ndo mametro ariri kunzi bato iRANC rakakunda zvekudarika 50%. Kune mamwe mametros akaita sana Ekurhuleni, vana Johannesburg, vana Cape Town, vana Tswane, aiwa harisi kuwanikwa rakakunda. Kunyange neNelson Mandela harisi kuwanikwa rakakunda, richiri kutatarika ririko kubva kuma40% kusvika kuma30%.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Panepfenyuro yeZBC, hurumende inosimbisa kuzvipira kwayo kwekuona kuti vatori venhau vanoita basa ravo zvakanaka pasina kushungurudzwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanotivo mapurisa anoshanda zvakanaka nevatori venhau, asi vachikurudzira vatori venhau kuita basa ravo vachitevedzera mutemo. Munewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU PF vatambidzwa magwaro anobva kudare repamusoro rehigh court pamusoro penyaya yakamhangarwa navasaibed musengezi avo vari kuti kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiri hakusi pamutemo. Munewsday makare, sangano reZimbabwe Electoral Support Network rinoti kusawirirana kuri pakati pebazi rezveutano neZimbabwe Electoral Commission kunoratidza nyonga-nyonga uye kuti hapana ari kufambisa nyaya dzesarudzo munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko Studio 7 atereri vose ndinofara zvikuru nenyuzi dzose dzamunotipa. Rambai makadero musarega kuti nguva yatenda ndeinoda nyuzi dzakawanda. Ndatenda hangu
makadiko reZimbabwe ndinofara kana muchifara kose iyo hurumende yedu ichiti iri kugadzira mugwagwa. Mugwagwa yacho inogadzirwa sei kuti akusvika kumavhoti chete ndopa inotanga kunzi tiri kugadzira mugwagwa, tiri kugadzira mugwagwa. Kosei vasingaigadziri pavanonzi vahwina, pavanozviti vahwina vachipedza maelection vogadzira mugwagwa.
Ndinofunga kuti vana veZimbabwe vadzidza vaona. Ndinonzi Shanda Hore ndiri paDurban apo. Sine ndakakura kusvika parizvino sandamboona kuti maticha eZimbabwe anobhadhara kwanga vabereki. Kutinobhadhara muticha obhadhara school fees kuti vana vanye vaone kufunda sinzi ndakakura. Saka ndasanga vabereki vaona kuti 2023 vanofanira kuitei nekuti zviri pachena kuzvatadzika. Zvatadzika kunasinotorwadziwa vabereki kuti ubhadhara maticha chikuru kuti vanofundisa vana vaiti ubhadhara school fees. Akombo zvatadzika uzikaonawo mwasi unoona kudini unoona atenda angu
pastudio pastudio severi masasei vashamarari vateereri motawana vangunya kusouth africa peyando ndoda kutaura pamusoro penyaya yemabyelection kuZimbabwe inonzi haabvumi izokuita nekuda kwecovid. South Africa vavakidzani vedu havatakaudzana vaita maelections avo nhasi asi korona ichingovako. Ndozvinongoratidza kuti vana vachioenga ngavationevo vazive kuti nekodzero yekuvhotera vatungamiri vatoda munyika varege kuita madiro avo nenyika. Pasavakunyika ndeyavo Zimbabwe inyika yedu tose. Ndatenda.
Makadi 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 kwa Studio 7 apo makadi apo kwa Studio 7 apo ritaura na masuku menobva kugokwe ndiri kujobek ndinoti makadi muri eZimbabwe tefenyurai pa studio apo tefenyurai kazvakanaka ndiri pari mpopo tefenyurai zvakanaka pa Studio 7 apo vana veZimbabwe vachasununguka 2023.
Zvinotaurwa natafadzwa mugwadi zvokuti ZANU-PF iri kunangana nedonzo ra 2030 rokuvandudza ikonomi yenyika. ZANU-PF yagara inongorova vanhu pega pega panongoitwa mavhoti asi vanongoramba 2013 pakatakarohwa pakavhoto pakati varirani pa takarobwa asi zveyaingoramba kuti haina kutuma vanhu kuti varobwe but tairohwa pamusangano tichibangidza kuenda pamusangano yezanupiyu nanhasi ndivarikungoramba kuti vana havasi kurova vanhu but ndozvinhu vanongoita ichocho gore negore handiti ivo vari kutonga vacho vari kudya nhaya vanomira nezanupiyu vakaita sana mugwadi vari kuwana cheuviri muzanupiyu but vamwe vanhu tichitambura
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa chekuZimbabwe vaSolomon Tembo avo vakakwikwidza nezuro musarudzo yameya wedhorobha reAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica. Vanoti sarudzo yakafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda musarudzo iyi. Vatembo vanoti rwendo runo vange vakagadzirira zvakakwana kudarika sarudzo dzavakambopinda dzekutsvaga zvakare umeya muna 2017. Vanotiwo vanhu vakabuda kunovhota nezuro vakawanda kudarika musarudzo yapfuura uye vanhu vakavhota vakasununguka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Taura kuti rwendo runo makadzidza kubva kurwendo rwapera zvekuti munotarisira kukunda musarudzo zvi. Saka imitarisiro yenyu yakamira sei? Tichitarisa kuti vatembo vabuda varivo vakunda musarudzo. Zvii zvamuri kuvimbisa?
Vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari parunhare muAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzerazve nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira kwedenda reCovid-19 kana kuti lockdown. Vagari vemamutare vanonyunyuta nekutadza basa kwekanzuro yavo. Bato reAfrican National Congress rekuSouth Africa rinonzi harisi kuita zvakanaka musarudzo dzemaminisiparati. tashika kumagumo shuro mkachedu cha nasi iva inesu zakare maniru ya nasi apotichu kupaya zodzimwe na huu ini njini tanono kawande giri mwashu mtuandisi lichiti mwosura zakanaka.